manera akanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvitatu 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengwe ibato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanoresti marara vanokwira kudare vachipikisa kudomwa kwavamonzora semunhu achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi mutauriri wavamonzora Valoid Damba vanoti havabvunduki zvaitwa navamarara vachiti idzi ishungu dzemunhu akakundwa musarudzo navamonzora. Sangano reprojekti 263 rinoenda kudare reHigh Court kuti dare iri rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuri pagwaro revavhoti repadande mutande. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi enhabvu kuWorld Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengwe ibato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanoresti marara vakakwira kudare repamusoro reHigh Court nezuro vachida kuti dare iri rinzwe nekukasika nyaya yekudomwa kwemutungamiri webato iri vamonzora kuti vazove iwo vanomirira bato musarudzo. Vamarara vanoti vari kupikisa kudomwa kwavamonzora kwavanoti kwakaitwa pasingateverwi pumbiro remutemo yebato reMDC vachitiwo zvakare pakave nekutyisidzirwa kwevanhu. Blessing Zulu Studio 7 abata vamarara kuti tinzwe zvizhinji.
Ndakafaila an agent chamber application mudare reHigh Court ndichipokana nekusarudzwa kwavamonzora neNational Council yedu yeMDC.
Zvii zvamakatura kudare vamarara?
Takaisa umbowo unotaridza kuti vanhu vakanga varimo muNational Council vakawanda vacho havasi vanhu nhengo dzeNational Council.
Asi musati makwira kumatare makamboedza here kuti mugadzirise nyaya iyi mubato renyu?
Vamonzora vakanditsvaga vakati sekuru muripi tigadzirise musangano. Ndakaona zvisina kumaturo nekuti utange wareva unoripa kurepa hakubvumidzwe. Tinofunga kuti mutemo wedu MDC our constitution was violated and therefore the only recourse iripo kuenda kudare redzimhosva nekuti vakuru havasi pakuda kugadzirisa zvakakanganiswa vari kuda kutenderera mberi. Vakakanganisira vanhu vemusangano weMDC vane kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Asika tichitaura nevamwe vemubato renyu vari kuti vamonzora vakasarudzwa zviri pachena neNational Council.
Utungamiri unobva kuvanhu through maprovinces, simba riri kuvanhu, simba harisi muNational Council. Kana muchatondera vachamisa, vakaita chinhu chimwe chete chaitwa navamonzora. Ende magumo acho takazomaona, nyaya yavachamisa yaraswa muHigh Court. Nyaya vachamisa ikanoraswa zvakare muSupreme Court vaapila. Saka ndo chinhu chaitwa navamonzora, but vamonzora ndivozve vakanga vari the brains behind kwenyaya yavachamisa yakazoraswa. Ende vakatoigamuchira vakafara chaizvo kuti vahwina vanotedzera mutemo. Zvino takaona vava kunorasa futi mutemo mumwe chete iwoyo wavakanga vambocelebrata kuti vanotedzera.
Ndeapi matano amuri kutarisira kuti achatorwa nedare kubva pari zvino tichienda mberi?
Agent chamber application inozononzwikwa. Kana yanzwikwa dare rinobvuma kana kutambira kuti iri agent. Kana yanzi iri agent inobva yanzwikwa nechimbi chimbi. Kana yanzi haisi yaraswa kunzi haisi agent inenge yakuzoenda panormal row.
Kwadaidzirwa zvakare mumwe musangano weNational Council mangwana, muchaenda here kana kuti?
Kwavhesi hausi ikokoko, kuri kungonoitwa continuation ye kuramba vachityora mutemo. Saka naizvozvo ndonyaya ndiri kupokana nayo ine nyaya yamudare. Saka kwavhesi hausi handisi kuzoenda kuno sanitizer kana kuno atenda.
Nengwe batore MDC inotungamirwa na Douglas Ngonzora vano rest marara vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tabato mutawiriro wa Ngonzora Valoid Damba avanoti avasikufunduswa nedano rava marara iri sezvo vari munhu mutsva mubatore MDC uye akajiwa na Ngonzora.
Chikutanga tinoda kuti zvisise ma processes the movement for democratic change that anitwa sei. Ati mtanda pinda ya momomo wa marara munhu mutsva akatanga kupinda wani appointment the national executive wato itakuwa appoint kwa magedemu na wamonzera mgorira 2021 kama members tena anodongwa na president kwa mtemo wa MDC wa marara kubiriza ni hizo zezo wato wabupinda ma national council wa MDC mpini wawo isi wa marara wazibubirele mtemo wa MDC national council izo ya kagara ine power and ine the supreme decision making body in between congress kwa kubiriza ni hizo zezo mkati kwa kita article 16 ya msangani awana kuhidema makipa wapu wakaenda kukote iwe national council ino gara igoona igotazi sama processes kuti inoita inoitira ndeyipi kita sama cost ikunja lani kita sama cost ikuti kike process yeye saka Ngonzora waka nominate kwa uncontested and unopposed nima members of the national council iwa wa marara wakanga warimo wakaramba waka gara waka nyarara nikuti metezi yorimo wangu waona kuta wakonte kukurira.
Asika vadamba vamarara vari kuti vanhu vakadoma vamonzura kana kudomwa kwa vamonzura kwakanga kuine kutyisidzirwa kana yatingati intimidation.
It is not our one munhu akaruza nekuti iyo semurume mukuru kana vachikwanisa kushidzirwa nevanhu 150 vakanga varimo ko tikazoenda kunzee kukumhomho kupfuvhu kumaprovincial council kunenge kuine vanhu more than 330 tinotoka tichikudii pachirungu kachirwere akanonzi exercises nekuti munhu aluza arungotsvaga mhosva kunemera kushipisa zita remusangano.
Saka izvi zvinosiya papi congress yebato renyu ya muri kutarisira kuita mwedzi uno?
Aiwa congress inoenderera mberi hapana chinoimisa. Congress inoenderera mberi nekuti tikuziva kuti takatsika mbambo nekumira mukati mebumburo remutemo MDC. Chamunofanira kuziva ndechekuti vamonzera kana isusu navamonzera haisiri congress yedu yekutanga kuti tichinge tichinokontesta kana tichinge tichiita preside over ma congress yekutanga ya 2000 yanga tiripo vamarara vanga vasipo. Congress yechitu ya 2006 yanga tiripo vamarara vanga vasipo. Congress ya 2011 kugirwayo yanga tiripo vamarara vanga vasipo. Ya 2014 yanga tiripo vamarara vanga vasipo. Saka tiri kutaura nekuda kwehunyanzvi nekuziva kuti congress kana dzichiita zvinoitwa sei. Saka iyi iri kuenderera mberi.
Mutauriri wemutungamiri weMDC vaDouglas Ngonzora vaLloyd Damba vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinoongorora sarudzo reproject vote 263 nezuro rakakwira kudare repamusoro rehigh court richida kuti dare rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iriwanise gwaro revavhoti repadande mutande kana kuti electronic voters roll. Sangano iri rinoti ZEC haisi kuda kuripa gwaro repadande mutande iri asi ichida kuti ritenge gwaro revavhoti remapepa iro rarunoti riri kudhura sezvo richifanirwa kutenga mapeji anodarika 160 ezviuru nemutengo wedhora rekuAmerica papeji. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi ravo asi vakamboudza zvavo Studio 7 kuti commission yavo iri mushishi kugadzirisa gwaro iri kuti riende padande mutande. Sangano iri harisi iro rega ratanga kukwirira ZEC kumatare richida kuti imanikidzwe kupa masangano nevanoda gwaro revavhoti repadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru weproject vote 263 vayangasoni Matete pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi chocho isu seproject vote 263 takanyorera komishini inoona nezvamaelection muzimbabwe inova Zimbabwe Electoral Commission musi wa 7 November tamba tichikumbira voters roll riri paelectronic copy sezvataura muelectoral act yedu. Saka tavanyorera tsamba kudero musi wa 9 November komishini yakariplya kana kuti basi rezvamaelections rakatipindura richitiudza kuti harikwanisi kunge richitipa voters roll riri paelectronic copy asi raikwanisa kunge richitipa rihard copy uye tabhadhara mari inosvika 187,000 US dollars. kuti tinge tikwanisa kupiwa mapepa ari pahard copy ari 187,000 nekuti vari kuti vakuchaja dhorari rimwe chete pabepa revotasfo rinova ri pahard copy. Saka isi tichagara pasi seorganization tikaona sekuti hazviso zviri pamutemo. Komishini inoona nezvemaelections inenge yatora mutemo kana ikange ichitinyima gwaro iri. Saka isi tanyora tsamba kumakoti tichiendesa komishini yezvemaelections kuti koti inge ichiita kuti tinge tichipiwa voters roll by electronic copy. Ndotsamba yatanyora iyi.
Sei imi muri kuramba voters roll riripo riri kunzi nezeki ndo ravainaro?
Isu mukoma jonga tiri kuda voters roll by electronic copy nekuda kwezvikonzero zviri. Komishini iri kuti kuchaja dhora rimwe chete papeji revoters roll. Saka national voters roll yedu ine mapeji 187,000. Zvazvinoreva nezvekuti izvoiyi kana tikapiwa riri hard copy tinoita kutoda a big factory yekuti tinge tichichengetedza voters roll iri. Secondly, kuti tinge tichitakura pakomishini tinotonita kana magonyeti masere kana gumi kuti tinge tichitakura voters roll iri makopi esisina nawo kufactory kwacho. Chechitatu ndechekuti voters roll riri pahard copy rinotinoita kuti tinge tichiri analyze because chikonzero chaita kuti tinge tichida voters roll inyaya kuti tinoda kuona kuti voters roll ari kushandisa padelimitation harinawo here atinoti pachimwe maghost voters kana mamwe anomalies. Saka mukatarisa delimitation yakutopera ende mwedzi uno wekomisitas onge chianaunsa maprovisional boundaries. Saka takaida kuti isusu imunguva pfupi tinge takwanisa kunge taongorora stream voters roll so that pavanobvisawo maprovisional boundaries avo tinge tichifanidzana nawo. Isu tinoda voters roll iri paelectronic copy nekuti ndozenge rakatichipira hatikwanisi kunge tichibvisa mari inosvika 187,000 tinge tichitenga mahard copy. Saka ndozvikonzero zvaita kuti isu tinge tichikukomishini ngaitite voters roll iri paelectronic copy. Asi takakoshesa ndechekuti tinoda kunge tichianalyza.
Mune vamwe vamakabatana navo here panyaya iyoyi?
Parizvino hapana vatatichabatana navo mukuita nyaya iyi asi tanga tichingosanda nemaloya edu ezimbabwe lasemenhait.
Mukuru weproject Vote 263 vayangason Matete vari parunare muHarare nestudio 7. Vamwe vagari vemuHarare vari kuchema-chema nekushomeka kwavanoti kwemotokari dzekanzuru dzinotakura varwere kana kuti maambulance dzinova idzo dzine muripo uri nani zvichienzaniswa nedzemakambani akazvimirira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vataura izvi pamoyo avo vakarwarirwa mazuva mashoma pfuura vanoti kunyange hazvo motikari dzinotakura varwere dzekanzuru yeHarare dziine muripo uri nani hadziwanikwi. Vazviri pamoyo vanoti mamwe makambani ane motikari dzinotakura varwere akazvimirira anodhura zvakanyanya.
HaRare tapinda dambudziko rekushomeka kwemaambulensi titakure varwere kuzvipatara. Tinoguma taita kuhaya mota dzisiri comfortable kutakura varwere zvekuti murwere wacho unotozosvika atowedzera kurwara nekuda kwemota idzodzo kuti dzinonga dzakutidhurira apa tine murwere wetinoda kurapisa apa dai patariswa pagadziriswa.
Vachitaura nestudio 7 mumwe mugari wemuHarare vatanatsi wadhambuza vati kodzero yeutano iri mubumbiro remutemo yenyika haigoni kuzadzikiswa kana vagari vasiri kuwana motikari dzinotakura varwere dzine muripo uri pasi sedzekanzuru yeHarare. Vadhambuza vakurudzira kanzuru kuti igadzirise dambudziko iri.
Dambudziko rekushomeka kwemaambulensi kunokonzeresa kuti vanhu vasakwanisa kuva vanoenjoya right yavo to health oro right yavo kuutano zvinova zvinofanira kugadziriswa nekanzuru yedu yeHarare muno munyika yeZimbabwe. Zvakare dambudziko iri rekushomeka kwemaambulensi rinotaridza kuti vanhu vakufosiwa kuti vawanikwe vachienda kumaprivate hospitals ayo ane maambulensi ari efficient and anokwanisa kukurumidza kuuya kuzovabatsira asi zvinova zvinodhurira a general citizen.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vatendawo kuti motikari dzinotakura varwere muguta ishoma zvakanyanya vachiti pari zvino dzinogona kunge dziri nomwe kana sere.
Mota dzekusenga vagwere kubva kwavanenge vachirwarira vari kuti vazorapwa imota dzakashomeka muno muguta meHarare. Tichaona kuti pamwaka unotevera tichange tichishandisa mari dzedu kuti tinge tichitenga ma ambulance ndakanzwa mukuru we fire brigade achiti iye tirikuda 25 ma ambulance atisikushika 7 kana 8
vawedzero vachiti kanzuro yavo ichange ichizeya nezvinyaya yekushomeka kwemotokari dzinotakura varwere kuti vagadzirise dambudziko iri.
Saka inyaya yatoda kuongorora inyaya yatichadedicata mari kuti tiendise kunyaya yokutenga maambulance. Saka pamota dzatiri kutenga tichaita kuti kuhealth kuye dzakatiwo dzinoita madeliveries not only evanhu nemadeliveries emushonga nezvakadaro.
Tsvagiridzo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti motokari dzekanzuro dzinotakura varwere ndidzo dzine mitengo yepasi inogonekwa nevagari vasina mari yakawanda. Pari zvino motokari dzinotakura varwere dzekanzuro yeHarare dzinobhadharisa $20 emadhora ekuamerica kana kuti $20 vagari vachitenderwa kubhadhara nemari yemunyika. Panguva iyo makambani akazvimirira achibhadharisa varwere mari inogona kusvika kuzana remadhora kana kuti $100 kutakura murwere panguva yega yega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandirwi muAmerica vakapinza mabasa vashandi vakawanda kudarika vakanga vakatarisirwa munambudzi uye kuwedzera mari dzinotambirwa kunyange hazvo paine kufishikana kwekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Izvo zvinogona kuomesera bhanga renyika reFederal Reserve paurongwa hwaro hwekutanga kuderedza mari dzinoberekwa nezvikwerete pamwedzi. Kurwisana mudare reparamende kwakaitika nezuro China muSenegal mushure mekunge imwe nhengo yebato rinopikisa yechirume yarova imwe nhengo yechidzimai iyo yakakandawo chigaro mukudzosera kurohwa kwayo isati yapunzirwa pasi nevakatakanutsa. Chiitiko ichi chinoratidza udzamu hwekusawirirana kuri pakati pemapoka maviri aya uye kusimudza mutauro pamadande mutande pamusoro pekushungurudzwa kwevanhukadzi. Tsvakurudzo ichangobva kuitwa nesangano replatform for youth development pamwe neInstitute for Poverty, Land and Agrarian Studies yepaWestern Cape University kuSouth Africa inoratidza kuti kutorera vanhu vekumaruva misha neminda yavo kuti pavakwe madhorobha kana kuita mabasa ebudiriro akaita sekutanga migodhi hazviunzi budiriro asi kuti zvinotowedzera urombo nekusiya vanhu vasina pekugara. Izvi zvinonziwo zvinonyanya kubata manhukadzi pamwe nevana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuzivisa nekuziya zvakabuda mutsvakurudzo iyi iyo yakaitirwa kudunhu rechipinge kumanikaland, vaitungamira tsvakurudzo iyi Dr. Pilani Zamchia vanoti zvakabudawo pachena kuti kubvisa vanhu munzvimbo dzavanogara kunoshungurudza madzimai zvakanyanya uye kunovasiya vave muurombo hwakanyanya. Tsvakurudzo iyi yaida kuona kuti madzimai anobatwa sei nekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavanogara mumaruwa.
Saka zviri kushungurudza vagari vekuchipinge, vamwe vavo vakatosvika pakuzvisungirira vakafa, vamwe vari kusvodza nenyaya dzekuti vari kubviswa ipapo vachingopuhwa mazuva anokwanisa kuita 90.
Vanotiwo nyaya yekutora maruzevha kuti pavakwe madhorobha nemagrowth point yonoita kuti nzvimbo dzekuvakira dzidhure, izvo zvinosiya madzimai asina mukana wekutenga nzvimbo idzi pamwe nekupa mukana kune vaya vanoita zvechioko muhomwe. Vazamuchiya vanotiwo vanhu vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara zviri kunze kwemutemo. Vanoti pachiri kushandiswa mitemo yaishandiswa nehurumende yevapambebvu yeRhodesia uye vanokurudzira kuti mitemo iyi ivandudzwe kuti pave nekutaurirana pakati pevanhu, makanzuru kana hurumende pasati paitwa danho rekuvaka dhorobha kana kuunza kambani munzvimbo.
Isu tanga tichiti hurumende dai yanga yakwanisa kuti itarisise mitemo inokwanisa kuti vanhu vange vachigara pavakagara zvakasununguka, vatarise mutemo wavo weCommunal Land Act kuti dai vabvumidza vanhu kuti vanhu vange vari ivo vanokwanisa kunga vachitungamirira magariro avo, vanokwanisa kunga ivo vachimeka madecisions nepavanogara kuti vanoda here development kana kuti havadi development.
Vanoti mitemo yakaita se Communal Lands Act iyo inopa simba rakanyanya kuhurumende inofanira kubviswa. Sabhuku wemusha wembarati kuward 16 kwakondo kwakare kuchipinge amai zvironzo kondo vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekudzingwa kwevanhu nekanzuru rakakura chose munzvimbo mavo uye vanhu vanochema kwavari zuva nezuva.
Dzimweni zhinji ishirikadzi hadzina varume dzakazvigarira, amweni akaramba, amweni ane humhuri hudotori kudai. Tinozokurwadziwa ndizvo zviro zvizvozvo, hazvisi kutirerukira. Vanotorumba vechitouya kwendiri utape zvatodzingwa apo toenda pari.
Asi nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa avo vakazvimirira vaudza musangano uyu kuti madzimai haafaniri kubviswa munzvimbo dzaanogara vachiti pane mitemo yakakwana munyika inovadzivirira. Vati madzimai anofanira kuenda kumatare edzimhosva kuitira kuti mitemo iyi itevedzwe.
Iye ari kugara achipresidia nyaya iyi anobva anzwisisa kuti amai vanoziva kuti handina kudzidza kuzvakati pakati ndinoziva kuti ndine kodzero yangu semunhukadzi kuti ndinge ndiri apa, ende handigoni kubviswa nekuti isu magare edu anofanira kukudzwa kuremekedzwa futi nedai nekuti taito dhidhi yemunhu wemumaruzevha mumamatiri iguva rasekura kwematateguru avo. Izvozvo chete ukataiwa handigoni kubvapa. Ndipo pakaberekwa sekuru vasekuru sekuru vasekuru chero ana chumba mhosva kuti ndazvinzwa regerai vagare pasi.
Mukuru wekanzuro yechipinge vaBlessing Mambozha vaudza musangano uyu kuti handi chokwadi kuti kanzuro inobvisa vanhu munzvimbo dzavanogara zvisiri pamutemo. Vatiwo vamwe vanhu vari kubviswa munzvimbo dzavari kugara vakapinda munzvimbo idzi zvisiri pamutemo.
Saka isu chete chatinenge tiri kuita tinenge kuita basa nemutemo, nekuti hatingomuki ndati ini saCEO wekanzuro ndava kuita chakati nechakati, kwete basa haridani. Tinotevedza bumbiro remutemo kuti rinoti zvakati. It is the Regional Town and Country Planning Act inotaura basa tofanira kuti takadai tofanira kuti takadai.
Vati vanobvumirana navaZamuchiya kuti panofanira kuva nekutaurirana pakati pevagari, madzishe, makanzuru nevamwe pasati paitwa danho rekutanga bhizinisi kana kuvaka dhorobha munzvimbo. Mukuru wePYCD vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti vakaita tsvakurudzo iyi mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara nekuda kwekuti hurumende iri kukoshesa vemabhizimisi kudarika vanhuwo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Tomotarisa zvabuda mumitambo yemakwikwi enhabvu eWorld Cup Group H atambwa manheru ano kuKatar. Ghana yakundikana kuenderera mberi mumakwikwi aya mushure mekurohwa 2-0 neUruguay, uyewo iyo Uruguay yatadzawo kuenda mberi kunyange hazvo yakurira sezvo Portugal yarohwawo 2-1 neSouth Korea zvaita kuti South Korea nePortugal dzipinde. Asi tisati taenda pamhepo, Marvelous Musanganya weStudio 7 aitawo hurukuro nemuongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe kuti anzwewo pfungwa dzake nemitambo yanga iriko.
Mitambo yakakosha zvikuru, especially tikatarisa Cameroon iyo iri pagroup G parezvino ine 1 point iri kutamba neBrazil, saka pakatarisira kuti inge ichiwina. Ikawina ipapo inenge yave ne 4 points, inenge yatova nechance yokuti inge ichiendererera mberi. Asi zvinenge zvaakudhipenda nekuti Switzerland iyo ine 3 points ichatamba sei. Switzerland inenge ichitamba neSerbia, Serbia tiriona kuti ine 1 point, saka iSwitzerland inenge yakatarisira kuti inge ichidhirowa isina kukuwesa magozi akati wandei apo ichitamba neSerbia. Asi ikakunda Serbia yakutoziva kuti yakuenderera mberi. Iye zvino hazvisi kumaoko eCameroon kuti inge ichienderera mberi, akatarisira kuti inge ichikunda Brazil iyezvo yeSwitzerland kuti inge ichitadza kuwina apo inge ichitamba neSerbia. Saka zvakati umeimbichana kune chikwata cheCameroon.
Tinoona zvakare chikwata cheGhana chichange chiri kutamba neUruguay iyo yakambochitadzisa kuenderera mberi mumakwikwi aya paWorld Cup yekuSouth Africa. Munoona zvichibudawo sei nhasi?
Vanhu vazhinji vakatarisira kuti inge ichiwina kana kuti inge ichiwana draw. Ikawana draw inoenda ku4 points. Iyezve South Korea inenge ichitamba nePortugal, Portugal mazhinji vakatarisira kuti inge ichiwina ipapo ichitamba neSouth Korea. Saka Ghana yakatarisira kuti inge ichiwana point utiende ku 4 points especially kana South Korea ikarowa ne Portugal mukana mukuru wekuti afana vegana vange vachiwana revenge kune Uruguay tozova kuti Suarez ne Uruguay vakaita sei mu 2010 World Cup mu South Africa saka mukana mukuru wekuti pa number 2 ipapo Ghana inge ichienderera mberi ndikuona Ghana inogona kuti inge ichiwana point ku Uruguay point inchaita kuti inge ichienderera mberi ne maonero angu ndikuona Portugal ichikunda kana kuti ichiwana a point ku South Korea izvi zvichaita kuti Ghana inge ichienderera mberi.
Ayo anga ari maonero emuongorori wenhabvu dzemitambo nhau dzemitambo muzi wetu Adebe asi zvazoenda nepamwe. Topinda muchirongwa chedu chemimhanzi chesvondo rino icho tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero Janet Musanga uyo anozivikanwa neremagitare rekuti Black Box muhurukuro yaaita naIvans Chininga weStudio 7.
Kukwazisai zvikuru ndokukwazisai nemufaro ndichikutendai zvakanyanyisa nekundipawo mukana uno
zvemagitare makazvitanga rini
Janet Musanga the Black Box. The Black Box is now my stage name aka again Gogon Saladi nekuti zvanzi matanga kuimba machembera mamwe masongs munoimba hanzi muchislayer whatever it means. Pandakaendawo kustudio kutanga kunoti ndoda kuti ndinzwi kuone vanhu ndichiimba ndakanotsikisa muna 2019 ndakatsikisa masongs 2 saka yakabuda iri yenenge a 2-track CD panga pana ndona matiradenga na Love is Visibly Tangible.
Zera renyu irori vemhuri yenyu vana kana variko veukama vaitiwo kudii
ndingati vabereki vangu vaindikurudzira nambuya vangu vakandirera mai vababa then pakuchizotsikisa zvangu apa vanga vasisipo vanga vazorora vadanwa kuimba yaMwari.
A blue I never knew, a blue not new, a blue so true.
A blue veruzhinji vari kutambirana sei nemimhanzi yenyu yamunoimba.
Pakuchitawo music yangu kutambirwa kwayo, ndinoti ini inotambirwa zvekutiwo museko of friends dzandinadzo mumagrupu andiri kupindawo mazuva ano unoona vanhu vachivhiwa, vamwe vachilaika, vamwe vachikwanisa kusubscribe. Saka ndingati inotambirwa zvakanaka neavo vaakundiziva semunhu akatanga manje manje akura. Zvinonetsa kuchanyatsoita chaunga chevanhu.
Vanodawo kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda havo kupota vachizondibata vachida kuvhunza direct. Vanondibata pa 0780 591 273 0780 591 273.
Matambudziko amunosangana nawo mune zvemumhanzi ndeapi? Tichiona kuti makazvitanga mati dzeiwo zera sezvamambotaura.
Vanhu vasati vanyatsokunzwa kuti uri kuimba nezvechi. Machallenges anopinda ndiwayo ekuti ukaitawo tuma live shows vanhu vanokurumidza kukuziva and vanokurileta nemusic yako ndokunge vakuona kwete kungonzwa kungoti kune munhu anoimba anonzi onai CD rake kana kuti one afternoon yambo play wawo papa nengi pamhepo. Zvinonetsa asi vanhu vakaita kukuona saka ndingati funding ndiyo imwe inonetsa.
Vakateerera hurukuro yaitwa naIvans Chininga nemuimbi wedziyo dzechitendero Janet Musanga aka Black Box. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau zvakare. Nhengo yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanoRest Marara vanokwira kudare vachipikisa kudomwa kwavamonzora semunhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba vanoti havasi kushaya hope nedanho ravamarara. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa zviri kubuda kubva kukata. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Gift Juvenile.